vachitaura nhasi apo vanga vachiparura gwaro rine hwaro hwekuona kuti vemabhizimusi madiki vangabatsirwa sei kusimukira. Meya weguta reHarare vajacob mafume vati gwaro rakakosha sezvo guta reHarare rabatwa nevemabhizimusi madiki.
Tanga chaicho chekupromota nekuti guta rine rabatwa nemasme mabasa kumafactori hakuchina.
Vamafume vabvuma kuti ukama huripo parizvino pakati pevanorarama nekutengesa mumigwagwa nemapurisa ekanzuru hwekugara vachiita kwakiti nagonzo hauna kunaka.
Mavhenda nemapurisa ekanzuru nevagari vemuHarare zvamusanamusana zvadini zvanyanyisa.
Vaenderewo mberi vachiti kanzuri inofarwa kuona kuti mari dzemitero dziri kushandiswawo zvinooneka nevemabhizimisi madiki awa.
Taya kumbotora hatichaida isu sekanzuro tichagadzira pane zvandabata zviri kufanirwa kugadzirwa nepolisi. Polisi iyi yataura kuti tinofanirwa kuti mari yatinenge tati ndoyemalaisensi. Tinofanirwa kuvaka infrastructure yemavhenda.
Vamafume vati kanzuri ichaumbawo homwe yemari vachishandisa mitero inobhadharwa nevanhu pamwe nekushanda pamwe chete nemabhanga kuti vakwanise kukweretesa vemabhizimisi madiki mari. Amai Charity Mandishona verimwe sangano rinomirira vemabhizimisi madiki veZimbabwe Informal Economy Association vatiwo dambudziko rekuwana zvikwereti riri kuvadzosera kumashure.
Rangarire kwakuteta manoni kumabhengi. Saka tafara kuti kato yati iyo ichaita involving fund.
Izvi zvatinirwa namai Martha Damu vanotengesawo mumugwagwa.
Nyaya hombe ndeyekuti vanhu vazhinji vabatisipeta vamadzimai atwara nekungopuwa kutora chimbazi nekuti aramba ari mugifti. Akatora mari akanotengesa maprofit acho akakwedza ngutani abhadhara mafizi odzokera futi kutora chimbazi.
Vatimoti Ngadziore vanotengesawo vatiwo hapana pekushandira pakanaka uye vanoswera kumhanyidzana nemapurisa.
Dziko rekushandira panogadzira zvakanaka naka uyezve panofanira kuti mapurisa.
Ko ivo vemabhizimusi maduku neari pakati nepakati aya akakosha sei muupfumi hwenyika? Tabvunza Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara.
Sector ine greatest potential to create a mabasa kuma low income economies ndo iwavo ma micro small and medium enterprises na business HD kaya. Saka akasapotwa zvakanaka akawana support, policy support, financial support, regulatory support yakanaka anogona kuto playa and even greater role.
Gwaro iri rinoti vemabhizimusi madiki vanofanirwa kunyoresa kukanzuru vobhadhara mitero yepanzvimbo pavanotengesera. Sachigaro wekomiti inoona nezvemabhizimusi madiki neari kusimukira mukanzuri yeHarare vaDanford Ngadziore vati kanzuri ichagadzira nzvimbo dzakanaka dzevemabhizimusi ava kuvachengetedza kuti vasashungurudzwe kushanda pamwe chete kusimudzira guta reHarare pamwe nekuona kuti vativedzera mutemo nezviga zveguta. VaPrecious Shumba veHarare Residents Trust vakurudzira kanzuri kuti izadzikise zviri mugwaro iri vachitiwo kanzuri haifaniri kungotora mitero isingaonekwi zvairi kushanda. Munyori mubazi rinoona nezvemadzimai nemabhizimusi madiki neari pakati nepakati vaMoses Mike vaudza Studio 7 kuti vemabhizimusi madiki neari pakati nepakati vari kusangana nematambudziko vachiti hurumende iri kushanda nemabhanga kuedza kuvatsvagira mari. Kuburikidza nechisungo kana kuti Resolution 71/279 United Nations General Assembly yakatenderana kuti musi wa27 Chikumi pasi rose richerechedze zuva remabhizimusi madiki neari pakati nepakati. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.